Mapurisa ekanzuru nhasi anonzi afumira mumigwagwa matorera vanhu vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavanga vachitengesa zvichitevera kupambwa kwaitwa zvinhu izvi. Vatengesi ava vaita gurumwandira vakananga kumahofisi ekanzuru kwavaratidzira vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana siyana vachida kuti vadzoserwe zvinhu zvavo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tidzoserei zvinhu zvedu, munoda kuti tife nenzara here? Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasameo Wadzai, vati chavanga vachida chete ndechekuti nhengo dzesangano ravo dzidzoserwe zvinhu zvadzo zvatorwa nemapurisa ekanzuru.
Zvemhirishonga zvokupisa zvinhu zvevanhu hationi sezvinoshanda. Kutaurira ndokuchakwanisa kuti gadzire nyaya itese as a country. Zvokurova mavhenda kana kuvachidzira hazvina kwazvinoshanda, kozi hapana kwavari kuenda mavhenda.
Vawadzai vari pakati pekutaura nestudio 7. Mapurisa ekanzuru angai netsvimbo abva atanga kurova vatengesi ava, avo vadzoserawo nekuatema nematombo. Mukurwisana uku mapurisa asunga vatengesi vanokwana 10 zvazoita kuti vawadzai vaende mumba yekanzuru yanga yakachengeterwa vanhu vasungwa nemapurisa ekanzuru ava, zvazokonzera kuti vabva vasungwa navo zvakare. Mumwe wevatori venhau Edgar Gweshe ambosungwawo nemapurisa aya mushure mekutora mifananidzo yezvanga zviitika asi azoregedzwa. Munyori musangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vaburitsa mashoko ekushora mapurisa ekanzuru vachiti vatori venhau vanofanirwa kuregedzwa vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 yaona vawadzai nevamwe vatengesi vakaiswa ngetani vari mune imwe hofisi yekanzuro yeHarare, uye vamwe vevatengesi vanga vabatwa ava vanga vachizvindikitwa netsvimbo nemapurisa ekanzuro aya. Rimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti ratumira magweta kuti anomirira vasungwa ava. Mumwe vanotengesa mumigwagwa ava amai Mejirugobvu vati havana kufara nekutorwa kwaitwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru aya.
Ini ndafonerwa ndiri kumba kuti zvinhu zvangu zvatorwa, ndakatiya ndahodza zvinhu zvangu zvikasafamba nezvo zvikatorwa. Isakamira tichinzi tichakupai pekutengesera, hatina kumbopiwa pekutengesera pacho. Takamira tichiti kanzuri chatipa pekutengesera, iye zvino ndadarika ndichingori zvinhu zvangu zviri kuseri uko kune rwene matinhu kuti pamwe ndokuri kuti hakuna kana zvipi yati yapripaiwa ikoko, pakangogiredzwa mbijana. Asi zvinhu zvangu ndasvika zvatorwa, asi isisi takanzi mirirai munozopiwa pekugara. Tiripo papa, tiripo papa, hatina chatakanganisa. Asi tasvikira sitambu yese yandinochengeta nayo mhuri yangu, yandinoendesa nayo kuchikoro vana vangu, sitambu yese yaendeya ndakahodza $40. Handichazoti zvinhu izvo ndichazoona zvinhu zvakakwana here kana zvinhu izvo zvowatora, nekuti mamwe masandaki ndiri kuvaona ari motika rumu. Asi zvimwezvi zvinhu zvanyu zviri kuseri kwegomo. Iye zvinezvi kudzimba kwandinogara takatumirwa masamons ekuti nezvikwereti zvemvura, tine payment plans. Iye zvinezvi munhu ane $400 chikwereti ane $500 senini, zviri kurangidza kuti ine ndiri kubhadhara nechivhenda ichochi. Chikwereti chekansuru chemvura ndiri kubhadhara nechivhenda. Saka kana uchitumira samon ndichisvikira wanditorera zvinhu kuno uku, varida kundishandesei? Varida kundiendesei? Mavhenda ari kuurayiwa kusouth Africa, mavhenda ari kudzingwa kusouth Africa. Touya muno kunoita vhending munyika medu, todzingwa muno, totorerwa zvinhu muno, zviri kuendesa vana vangu kuchikoro, zviri kuita kundibhadhara nekugara. Ndirarame, ndine mwana ari kuyunivhesiti nechivhenda, nhasi mwana wangu waregera kuenda kuchikoro here? Toenda kuti samoni randakatumirwa ndotorerwa zvinhu here? Inini ndine $500 chikwereti, zvikuda kuti ndiri kubhadhara, nokuti ndainani ndisiri kubhadhara kubva pakaganirwa zvikwereti.
Pachigaro werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reMobile Youth Foundation vaPeter Jack vati kupambwa kwaitwa zvinhu nekanzuru kwaitwa kanzuru ichishanda pamwe chete nevasori pamwe nevamwe vasiri vashandi vekanzuru. VaJack vati vamwe vashandi vekanzuru vanga vachida chioko muhomwe kuti vadzosere zvinhu zvavanga vatorera vanhu vanotengesera mumigwagwa ava.
It's to our surprise kuti nhasi vari kubvuta zvinhu vachiisa zvinhu zvevanhu mukati umu, vachirova vanhu. Vanhu vakauya vachida kudemanda zvinhu zvavo vari kurohwa, because what we have only find out ndezvokuti even kana maofficials achona atoo very corrupt. Vari kutoti vakasunga vanhu vodemanda $10, vodemanda $5 kuti zvinhu zvako zvidzorerwe. Taona zvakare kuti vanenge vachiri kutoda kuita hondo nevanhu. Now at the moment ma vanhu vavakaisa vazhinji vachona vari paattachment vavari kuti ma municipal police ma border gaze akanga ari paattachment zvokutoti vari kushandisa ma military skills avakatrainwa ku border gaze.
Zvichakadai mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme varamba mashoko ekuti mapurisa ava arova vanotengesera mumigwagwa ava vachiti mapurisa aya anga achichengetedza mahofisi ekanzuru yavo.
Hapana mapurisa amborova mavhenda, mapurisa anga achitomeka shuwa kuti midziyo yekanzuru haipwanywe, vanga vachiti vanhu ivavo vabve pavanga vachiuya vaida kuita mhirizhonga.
Kunyange hazvo kanzuro yaswera ichitorera vanhu zvinhu mudhorobha reHarare, vanotengesera mumigwagwa ava vanga vachidzoka mbichana mbichana vachizowaridza zvinhu zvavo mumigwagwa vachiti havana chekubata kudzimba dzavo. Vamwewo vanotengesera mumigwagwa ava vave kutanga kutengesera mumigwagwa manheru kana vashandi vekanzuro vachinge vapedza mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pano tinazvinhu zvedu.